manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Sangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina kurume 4 2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vagamuchire zvinyowani nguva imwe chete. Vari pamwe vanokurumidza kuya vamwe vanononoka. Ngatiregei kumanikidza vanhu vasati vada kubayiwa nhomba. Vachabvuma havo, vachagamuchira paphase 2, paphase 3 papo. Ezvino ngatimbobayai vari kuda.
Vanhu vashoma vanobayiwa nhomba muchikamu chekutanga chaifanira kunge chakapera nezuro.
Sangano wedu weZANU-PF wakaita contract nevana vemunyika yeZimbabwe muna 2018. Zvinongova zvakabva muna 1980 kuti kana tichinge takunda musarudzo tichaita 1, 2, 3, 4, 5 izvi nezvizvi tichibata apa nepapa kuti tizame kugadzirisa nhau dzeupfumi.
ZANU-PF inoti iri kuzadzikisa zvakawanda zvayakavimbisa musarudzo. Masangano emadzimai okurudzira kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadome mudzimai kuti atore basa rakasiiwa navakembo Mohadi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chikamu chekutanga chekubaya nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 icho changa chifanira kupera nezuro chiri kuenderera mberi zvichitevera vanhu vashoma vakazvipira kubayiwa nhomba iyi. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland and West Dr. Tapiwa Dliwayo vati kunyange urongwa hwanga huri hwekuti chikamu chekutanga chiitwe mumazuva gumi izvi zvakatadza kuitika. Vadliwayo vati vari kuenderera mberi vachibaya vose vaitarisirwa kubayiwa muchikamu chekutanga kusvika vapera. Asi mumwe chiremba ari kuona kufambiswa kuri kuitwa chirongwa chekubayiwa nhomba kuti chiri kufamba zvakanaka here mudunhu reMashonaland and West Dr. Paradzai Mudzengerere vati havasati vave kuziva kuti voenderera mberi nekubaya vanhu vanofanirwa kubayiwa muchikamu chepiri here sezvo pasina shoko ravati vawana kubva kubazi ravo. Dunhu reMashonaland and West raitarisira kubaya vanhu zviuru zvishanu nemazana matatu negumi nevatanhatu asi rakakwanisa kubaya chiuru chimwe chete nemazana namapfumbamwe nevapfumbamwe muchikamu chekutanga. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati kubayiwa nhomba kuchiri kuenderera mberi nyika yose asi vati havangataure kuti vanhu vakabayiwa vashoma pane vaitarisirwa here sezvo vasati vave nemanhamba enyika yose.
Vanhu vari kuenderera mberi nekubayiwa izvozvi zvatiri kutaura. Tabeta pa weekend vanhu vachiri ku vanhu vachiri kubayiwa.
Handi ndaona handi fungi kuti ndingapindura njiti vashoma. Handi ndatarisa nhamba kuti ndipandepaya kuti vashoma. Zvozvo ndatarisa masetisana ese ndobatanisa kuti vese vavangani.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbova gurukota muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti vanhu havafanirwe kumanikidzwa kubayiwa nokudaro hurumende inofanirwa kuenderera mberi nekubaya vari kuda kubayiwa chete.
Vanhu havagamuchire zvinyowani nguva imwe chete pari pamwana kurumidza kuya mwana nononoka ngatirege kumanikidza vanhu vasati vada kubayiwa nhomba vachabvuma havo vachagamuchira paphase 2 paphase 3 papo zvino ngatimbobayai vari kuda saka kana mapedza kuta mopapo vese mafrontline workers varuda kubayiwa endaizve kuchinhano chepiri mobaya moenda kustage 2 yenyu tenda kuphase 2 phase 3 tichingodaro tichapedzisa tabaya vanhu vese.
Dr. Madzorera vanoti semaonero avo zvingangodaro kuti avo vari kuramba kubayiwa vari kuda kubayiwa imwe nhomba isiri yekuchina saka nokudaro vanofanirwa kupiwa mukana wavanoda.
Zvekuti vamwe vanogona kunga vasingade kubayiwa nhomba yekuchina iyi asi vachida kuzobayiwa dzimwe dzichauya kana yekurussia Sputnik 5 kana vana yejohnson and johnson kana yazouya nezvimwe zvakadero tichiona vamwe vachipindira futi vachibayiwa saka ngatitambanudzei maoko edu nemoyo yedu tigamuchira vanhu vese nepfungwa dzavo vachibayiwa fezi imwe neimwe zvavanoda kubayiwa ivo
vachipa urongwa hwekuti ndiyana anobayiwa muzvikamu zvitatu mukuru anoona nezveurongwa hwecovid-19 task force Dr. Agnes Mahomva vati muchikamu chekutanga chine urongwa huviri kana kuti 2 stages vati chikamu chekutanga ndicho change chichibayiwa vashandi vanoshanda nevanhu kana kuti frontline workers change chichifanirwa kupera nezuro chiri kuenderera mberi kusvika vose vanofanirwa kubayiwa vabayiwa Dr. Mahomva vati chikamu chepiri muchikamu chekutanga kana kuti stage 2 ichange ichibayiwa vabvezera vave nemakore makumi matanhatu kana kudarika vasungwa vane zvirwere zvinovanetsa pamwe nevapoteri vanogara munzvimbo dzakatsaurwa kana kuti marefugees chikamu chepiri chichabayiwa nhomba vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro navose vemuzvikoro uye chikamu chechitatu chinova chekupedzisira chichabayiwa vose vasiri panjodzi huru yekubatwa nechirwere checovid-19 bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu zviuru zviviri nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevatatu vakabayiwa nhomba nezuro izvo zvakasvitsa vanhu vabayiwa nhomba nyika yose pazviuru makumi maviri nezvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi manomwe kana kuti 27,970 vanhu vatanhatu vakafa nechirwere checovid-19 nezuro ukuwo vanhu vatsva makumi matatu nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare mukusvika mukupera kwezuva ranezuro Zimbabwe yanga yave nevanhu chiuru nemazana mana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 1478 vafa nechirwere checovid-19 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvitanhatu nezana nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 36179 vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava chiuru nemazana matatu nevapfumbamwe zvichitevera kupora kwevanhu zviuru makumi matatu nezvitatu nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 33,392 ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunura Ijena.
Nasi Studio 7 iri kuenderera mberi ichitaura nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika uye vakuru vakuru vemapato aya nezvemamiriro akaita zvinhu mumapato avo uye munyika. Muhurukuro yedu yanhasi tiri kutaura nemukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi avo vari kuramba mashoko ekuti chinangwa chavo ndechekuda kukanganisa vanopikisa zvikuru veMDC Alliance kwete kuzadzikisa zvavakavimbisa musarudzo dza2018. Tatanga nekubvunza vamugwadi nezvenhengo dzeMDC dziri kuenda kubato ravo.
Tira nemhururu nemiridzo nechikwengu kuvauchirira nekuvaomberera nokuti vana vari kudzoka kumba kwavo nokuti ZANU PF ndiro bato dei ranga riri gomo tingatoriti ndiro nyanga mountains muZimbabwe ndiro bato romunhu wose zvake wemunyika yeZimbabwe nokuti parakarwira usununguko nekodzero yokuvhota harina kurwira vanhu vanosapota ZANU PF chete aiwa rakarwira munhu wese wemuZimbabwe tinotarisira zvekare kuti ruzhinji neruzhinji rucharamba ruchiuya kumarural areas kumisha uku ruzhinji rwuri kutambirwa nemadcc edu hatikwanisi kuzvitaura hedu nokuti vazhinji vacho vari kuzviita munguva ino yelockdown vachidzoka kumba. Ava ndevamwe vakuru vabva mubazi renational executive remdc alliance nemdct yavamonzora vachiuya bato reruzhinji rwemasi yezimbabwe, ruzhinji rwemuzimbabwe.
Asi vanopikisa ava vari kuti vari kubuda mumapato ava ava vanenge vari kuenda kuzanu pf kuti vakwanise ivo kuzvisimudzira pache zvavo nemhuri dzavo. Kune chiriko here kuzanu pf chekuti vanhu vangada kuti vange vachibatana nebato renyu?
Vari kuona mabasa akanaka ari kuitwa nomutungamiri wenyika. Vari kukurudzira vamwe vavo zvakare kuti kuzanu pf chete ndiko koga kune donzo rokusimudzira nyika nebudiriro.
Vamwe vanopikisa vari kuti ivo vamugwadi, zanu pf yakasimbira pamuromo sepinjisi, yakavimbisa zvinhu zvakawandisa musarudzo, asi iri kutatarika kuzadzikisa zvayakavimbisa.
Musangano wedu wezanu pf wakaita contract nevana vemunyika yezimbabwe muna 2018, zvinongova zvakabva muna 1980 kuti kana tichinge takunda musarudzo tichaita 1 2 3 4 5. Izvi nezvizvi tichibata apa nepapa kuti tizame kugadzirisa nhau dzeupfumi hwenyika, nhau dzekugadzirisa nyaya dzesimba remari yedu. Izvozvo hazvidi kuti nditsanangure nokuti munongozviona masimbiro akaita dhora redu zvichienzaniswa neus dollar. Takavimbisana nevana vemuzimbabwe kuti tichagadzirisa nhau dzomugwagwa kuti migwagwa yedu ienderane nemigwagwawo iri kumacompetitive countries kuti zvigokwanisa kukama kana kuunza mainternational investors vanouya nemari munyika kuti vagoita mainvestment mumaindastry yedu. Tiri kuona migwagwa yakafanana naHarare kusvika kuBelt Bridge ichigadzirwa. Takataura isu semusangano kuti tichagadzirisa nhau yefundo yedu kuti fundo yedu isangova fundo yokupa vana madhigirii asi kuti gova fundo yokugadzirisa matambudziko ari munyika inonzi problem solving.
Zvii zvaitwa ipapa?
Ndokusaka taa nemainkubation hubs, mainnovation hubs kumaunivesities, mapolytechnics, kumateachers colleges.
Ko pakuvandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika?
Izvozvo takazvigona tichibvisa mitemo yaikanganisa vanhu kuti vainjoye kodzero idzi dzinosanganisira kuvara political party yaunoda, kuita zvaunoda munyaya dzezvematongerwo enyika. Kunyange zvazvo tichikurudzira kuti aiwa ngatizviitei murunyararo kwete mumhirizhonga, ngatisaabhuyisa marights aya. Takataura isu kuti ngatibatanei senyika, kana tikapinda mumasimba tikaramba tiri mumasimba tichabatanidza vanhu kubudikidza nekukurudzira hurukuro senzira yekupedza gakava munyika. Tinayo Poland.
Asika vanopikisa vari kuti hurumende yavamunangagwa iri kutonga nedemo, ndokusaka iri kuramba ichitemerwa zvirango neAmerica, EU, Britain nedzimwe nyika.
Zanu PF haingakwanisi kutyora kodzero dzayakarwira. Tisu takadzidzisa vana vemuZimbabwe sehurumende, semusangano weZanu PF, kuti kune kodzero dzevanhu.
Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunare muHarare. Mangwana tichanzwa kubva kumutungamiri webato renational constitutional assembly muzvinafundo Lovemore Maduku, uye nemusi wemugovera tinenge tiine mutungamiri wemdct vaDouglas Monzora. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakawedzera zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe pamwe nemamwe makambani negore, vachiti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa. Kunyange havo vaBiden vasina kudoma nemazita uye kutaura kuti vanhu vangani vari pazvirango izvi, gore rapera America yakawedzera zvirango izvi negore pavanhu pamwe nemakambani 141 kana kuti 141 kusanganisirawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vamunangagwa nehurumende yavo vagara vari kukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe, vachiti zviri kukanganisa raramo yevanhu muZimbabwe. Studio 7 yakundikana kubata gurukota idzva rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFredrick Shava, kanawo gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadewa Mavinga vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti havana kushamisika nedanho rava Biden iri nekuti hurumende yeZimbabwe haina zvairi kuita mukugadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu.
Matanho emukuru weAmerica vaBiden haashamisi zvachose nekuti taiona mviro dzacho nenyaya yekuti hurumende yeZimbabwe yainge yavimbisa kugadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe asi hazvina kuzoitwa. Yainge yavimbisa kuvandudza mitemo kusanganisira mitemo yesarudzo. Zvese izvozvo hazvina kuitika. Nekudaro hatina kushamisika zvachose tichiona kuti America yawedzera zvirango kune vanhu vari kunzi ndo vari honzeri dzemhirizhonga nekutorwa kwekodzero mukati menyika yeZimbabwe kusvika pava nekugamuchirwa nekuchengetedzwa kwekodzero muZimbabwe ndokutiwo zvirango izvi zviri kuvanhu zvitupfunurwe. Zvese izvi tanga tichizviona zvichiuya tikaedza kuyambira vamunangagwa nemakurukota avo kuti mushonga wengozi kuiripa gadzirisai nyaya dzekodzero zvirango zvibiswe asi hapana akateerera mashoko eyambiro aya.
Tinoona kuti hurumende yeZimbabwe iri kuti iri kuita zvose zvainogona uye vanoonawo America sekunge itori imwe yenyika dzinotyorawo kodzero dzevanhu asi inoda kuranga dzimwe nyika. Munoti ine maonero aya?
Hachisi chokwadi zvachose kuti hurumende yeZimbabwe iri kuzadzisa nyaya dzekodzero. Tinoziva kuti yakavimbisa asi haina kuzadzisa. Topa semienzaniso nyaya yevanhu vakapfurwa nemauto nemapurisa muna Nyamavhuvhu wa2018 pakagadzwa sangano raitungamirwa navava Mohlande. Rakataura pachena kuti vanhu vakaita izvi ngavasungwe vamiswa pamberi pematare edzimhosva uyezve mhuri dzine vanhu vakapondwa nevakakuvadzwa dzipiwewo migove nemisiro. Zvese izvi hazvina kuitwa. Nyaya yekuvandudza mitemo haina kuitwa uyezve tiri kuona kuti vanhu vari kuramba vachishungurudzwa, vamwe vachipambwa, vamwe vachirohwa vachiti vakafira mberi, vamwe vachikadzwa mumatorongo. Munhu wese anoziva kuti muZimbabwe ndepapi pari kutyorwa kodzero. Saka hurumende yeZimbabwe haisi kutaura chokwadi. Chokwadi ndechekuti zvinhu hazvisati zvanaka pamusoro pekodzero mukati meZimbabwe.
Zvinosiya papi iyo hurumende yeZimbabwe iko kuwedzerwa kwezvirango tichionawo kuti vamwe vakawedzerwa zvakare neEuropean Union mazuva mashoma adarika.
Izvi zvinongoreva chete kuti muromo hauzarirwi nerwizi. Zvoreva zvekuti hurumende yeZimbabwe ngairege kufunga kuti ingahwanda nemumwe kana kunyengedza pasi rose nekuti vanhu vari kuona zviri kuitika.
Avo vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga vachitaura vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvirango izvi zvakadzikwa muna kurume 2003 nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaGeorge Bush. Asi hurumende yeZimbabwe inoti zvirango izvi zvakatemerwa nyika mushure mekunge yatora ivhu kubva kuvachena ichipa vatema. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo uye vanoona nezvedzidzo mudunhu reHarare mubato reZANU-PF vaGilbert Mponda. Totanga nekunzwa kubva kuna vamuponda.
Pane zvinoda kuti zviitwe kuvandudza mitemo nezvimwe kuti Zimbabwe ipinde musarudzo dzakanaka dzejejetere dzisina mhirizhonga mugore ra2023. Chekutanga, zvakakosha kuti sangano reZEC vatungamiri varo vange vari vanhu vanogamuchirwa nemhuri yese yeZimbabwe uyezve nemapato akasiyana-siyana ezvematongerwo enyika kuti vanoita basa ravo vakamira pachokwadi samutongi gava maenzanise vasina kuvakarerekera uyezvewo kubisa mauto ari mukati mesangano reZeki vachiri kushandira kuchiuto nekuti kuvapo kwemauto muZeki kunoita kuti basa reZeki risaremekedzwe uyezvewo mimwe mitemo yese ingaitwa ngazviitwe paine kutenderana nekuonesana venevemapato ezvematongero enyika akasiyana-siyana kwete chete kungoti zvinenge zvataurwa neZEC ndozvonzi zvinoenda mberi. Patiri iko zvino kana kuri kunzi nyika yeZimbabwe yaenda kusarudzo nhasi zvinenge zviri pachena kuti hapana mutsauko pane sarudzo dzakaitwa muna 2018 kana 2013 kana 2008. Pachiri nebasa rinoda kuti riitwe kugadzirisa mitemo kuti pave nejejetere vemasaisai vekutepfenyura vatepfenyure vakamirira mhuri yese yeZimbabwe kwete kurerekera kudivi reZANU-PF.
Pindurai tinzwe vamugwadi.
Zvagaro zvinozikanwa kuti pose panoita sarudzo dzose dzinoitwa nejekerere munyika yeZimbabwe, mapato anopikisa achishanda nezvipoka zvamaorganization anoti akazvimirira oga kunoti civil society, vanoshanda pamwe chete kutsoropodza sarudzo idzi, vanoshanda pamwe chete kuti vafurirane nekunyengerana kuramba zvabuda musarudzo, vanoshanda pamwe chete kubatana nenyika dzekumadokero kutsoropodza sarudzo dzinenge dzaitwa muno munyika yeZimbabwe. Izvi vanozviita vaine chinangwa chekuti zvirango zvoupfumi zvakatemerwa nyika ino zvirambe zviripo. Saka nyaya yavo hainei nekuti sarudzo dzaitwa nejekerere, haisiyo kuti sarudzo dziitwe pamhene. Nyaya yavo ndeyekuda kuti zvirango zvoupfumi zvirambe zviripo, nokuti ndo zvavanotemba nazvo. Zvirango zvoupfumi zvakaiswa vachitarisira ivo kuti zvichaita kuti vana vemuZimbabwe vaomerwe vamukire hurumende yavo yeZANU-PF, asi izvi hazvina kuitika. Saka hazvitishamisi vatungamiriri vezeki vakaita sana Mai Chigumba, vose vanozikanwa kuti vanhu vanoshanda vasina kwavakarerekera, vanhu vanoshanda basa ravo rinova basa rinorwadza kwazvo kuti riitiwe, asi vanoriita namazvo vachiitira kuti utungamiriri hwenyika hunge huchiratidzira zvinenge zvakabva kuvanhu. Tine utungamiriri huripo hwebato redu reZANU-PF, asi pose kunyange pavanodyiwa sarudzo havabvumi vanhu vemDC, havabvumi nevemacivil society ava kuti vadyiwa musarudzo.
Vamavhinga, todzoka kwamuri.
Sarudzo dzakaitwa muna 2018, vanhu vazhinji mhuri yeZimbabwe yakaona mauto achidirwa mumigwagwa musi wa 1 August, achipfuura vanhu vanodarika vatanhatu vachibva vafa ipapo. Zvese izvi zvakaitwa muzita rehurumende. Ndo zvatiri kutaura kuti kana mauto achipindira nenzira dzakadaro mune zvematongerwo enyika, hapana jichetere rinenge riripo, nekuti kune vamwe. Nyaya iri kutaurwa navamugwadi Tafadzwa yekuti kune zvirango zveupfumi hachisi chokwadi, zvirango zviripo zvakatemerwa nini, vanhu vashoma shoma vanotungamira kudivi reZANU-PF vaitungamira pane zvekutyorwa kwekodzero.
Vamugwadi, petai chirongwa chedu.
Tinozviziva kuti nguva ino January, February, March inova first quarter of the year, ndo panogara dare reUnited States of America rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika richizama kuwedzera zvirango zvoupfumi panyika yeZimbabwe. Tinozviona zvichiitika izvozvo, ende hazvitishamise kana nyaya idzi dzodzokororwa, nekuti nguva ino iyi vanenge vakamirira kuti zvirango izvozvi zviwedzerwe kana kuti zviiswe sezvavari kufara nazvo. Kana zvaiswa, muchaona vanyarara nyaya dza 1 August. Apa tinoziva kuti what they are doing is an attempt to lobby the new president of the United States of America, Joe Biden, kuti varambe vakaomesera nyika yeZimbabwe, vasava nemukana wekuchinja policy on Zimbabwe kana kubvisa zvirango zvoupfumi.
Mteedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo, manzwa zvakare kubva kumukuru anoona nezvedzidzo mudunhu reHarare bato reZANU-PF vaGilbert Mponda. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru veparamende yeAmerica vakambomira kuita misangano yavo yainge ichifanira kuitwa padare reCapitol Hill muWashington DC, zvichitevera yambiro yekuti pane chikwata chevanhu chiri kuda kurwisa dare iri. Nhasi ndiro ranga riri zuva ranga richitarisirwa kuti izvi zvichaitika, sekuburiswa kwazvo neKinon inonzi nevamwe inofurikidza mwero, inogara yakaburitsa mashoko asina umboo ichitiwo nhasi ndiro zuva chairo rekugadzwa zviri pamutemo kwevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump, kunyange hazvo vakakundwa musarudzo navaJoe Biden. Urongwa weWorld Health Organization wekuendesa mushonga wenhomba yeCovid-19 kunyika dzemuAfrica huri kuitwa zvechimbi-chimbi, uye pane chiratidzo chekuti nyika idzi dzichange dzawana nhomba dzekubaya vanhu vose mukupera kwegore rino. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica yose vasvika pamamirioni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe uye vafa vari zviuru zana nezvina kana kuti 104,000. Mukuru weWHO muAfrica vaMasidiso Moeti vanoti nomba mamirioni gumi dzaendeswa kunyika gumi neimwe svondo rino. Mamwe masangano anomirira kodzero dzemadzimai munyika ari kukurudzira kuti basa rakasiyiwa navakembo Mohadi mushure mekupomerwa mhosva dzeupombwe ripiwe kumudzimai. Mutungamiri wesangano reIdentities Media Muzvare Nyari Mashaya Mombe vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanofanira kudoma mudzimai semumwe wevatedzeri wavo sezvo bumbiro remitemo wenyika richikurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nemadzimai. Musangano wepagore weZANU-PF wakaitwa mushure mekushaya kwevaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo wakabuda nechisungo chekuti mumwe wevatedzeri wemutungamiri wenyika anga ari mudzimai. Izvi zvakaona amai Joyce Mujuru vachipiwa chigaro ichi muna 2014 vakazodzingwa namushakabvu Robert Mugabe vachipomerwa mhosva yekuti vaida kupfuudza vaMugabe. VaMugabe vakazopiwa masimba nebato ravo ekudoma vatedzeri vavo izvo zvakaona vaMunangagwa vachitora chigaro chakasiyiwa naamai Mujuru. Mavilas Muhlanganya weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Mashaya Mombe nezvenyaya iyi.
Tichitarisa kuti nyaya dzavaipomerwa dzekutora madzimai avanoshanda navo vachiita madzimai kunyanyanya takatarisa pazvaitikira futi mumaofisi ehurumende kubva kune vakuru kubasa. Vari kune vanhu vakawanda vari kuti maminista akawanda ari kuzviita hatisi kuda Zimbabwe ngaitsviniwe, Zimbabwe ngaichene. Asi tichidzoka panyaya yavaMuhadi, tiri kuti isusu tikatora muZimbabwe mune president murume, first vice president murume. VaMuhadi vakati varizaina second vice president angari murume. MuZimbabwe tine madzimai 52%. Vakadzi vari educated vakaenda kuhondo vakadzidza. Vari kumapolitical parties vari kuviga zvakanaka zvakasiyana siyana. Saka seiko tiri kungoramba tiri kuita varume vachingotitungamira. Ndizvo katava kuona madzimai emunyika vari kushanda nevanhu vakutorwa kuita madzimai. Anoita sei mudzimai akanzouya navice president kuti uite mudzimai wangu? Anoramba kana ari anda president
wakanja. Tinoona kuti muri kukurudzira kuti pange paine mudzimai pabasa rasiyiwa navaMuhadi. Sei muri kudaro?
Madzimai emuZimbabwe munomu, tichitakara chikonzero chadonhedza vaMuhadi, inyati kuadziza madzimai. Chinozikamwa pasi rese kuti varume vamwe vakawanda kana vari pazvigaro vanombunyikidza vakadzi, vanotora vakadzi vepabasa vachiita vakadzi vavo. Kuti mukadzi arambe kudanana nabhosi zvimwe nguva dzinonetsa, chiimajina iwewe vice president vakakuti ndokuda unoramba wakadzi? Zvinhu zvakaomesesa izvozvo. Asi takanangana nekodzero dzemadzimai mutemo, bupiro remutemo wedu rinokurudzira equality even mupublic service. Saka isu kungoti ndakuve neequality, chinzvimbo chedu chatombviswa ichi, chavabvisa vachitabvisa dzavachitiisa ichi kumai titongewo.
Munoona chikumbiro ichi chichitambirwa here nehurumende? Nekuti tinoona kuti vaMunangagwa ndo vari kunzi ndo vachadoma achange ari kutora basa iri.
VaMunangagwa vanofanira kutya mutemo, nekuti kumbiro remutemo wedu rinonyatsotaura munhu wese ari pasi pemutemo vanotongwa neconstitution. Tiri kutaurai kuti ngapave nekumirirana kwakakwana kwakaenzana, mikana ipiwe yakaenzana. Saka tatichitarisa zvedu chingoona vaMunangagwa nhasi vatora maminista vaisa paminister of foreign affairs vadzorerwa murume. Tikatasa maminista ari muZimbabwe muno vakadzi vashomana vari kungoramba vachityora mutemo. Saa tinoti vaMunangagwa kana titi Zimbabwe is open for business vachikoka vanhu kunzoka tii ngamatangewo kuonekwa vachiremekedza bumbiro remutemo wedu kunyanyanyaya tichimbotanga neequality. Izvozvi zviri mumonthi yeinternational women month wepa8 commemorate international women's day. Zimbabwe ngaitungamirewo vaMunangagwa vamune vachitori noya kuita zvinoziva nezvemutemo ngavachengetedze mutemo ngavatike mutemo nezvatinoda kuona izvozvo.
Avo vanga vari muzvare Nyari Mashaya Mombe vesangano reIdentities Media vachitaura naMavilas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, dini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani zilukandaba olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-4 Mbimbitho 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi ulemali efika izigidi ezilikhulu $100 million eyokuthenga amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 eyasala kubhajethi yanyakenye.
Bazathi izikolo zivulwe njani, thina sisiya kuholiday, bazavula phinde bevale, thina silabantwana abafunda emabhodini. Sizathatha hapi imali yokubagadisa ama-up-and down besebhodini bephinde bephendule.
Abazali abalabantwana abafunda behlala esikolo i-boarding bakhala ngokuvulwa kwezikolo sokusele iviki nje kuphela ukuthi ikhefu lephasika liqale.
Khangelela ukuthi ama-residents ethu akobulawayo awa communities basizakale emanzini. Siyabonga ukuthi izulu liyana khona futhi okwenziwa la nguhulumende, but siyabuya lathi siyagcizelela ukuthi kabasizakale bathola amanzi.
Kusungulwa uhlelo lokwemba izikojo eziyisithupha emalokitshini athiyeneyo akobulawayo emzameni yokuqeda udubo lwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga ongumsekeli njalo kamongameli welizwe namuhla ukhuthaze abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 njengakwenzayo ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ugatsha lwakhe lusithi sokubhubhe abantu abayisithupha ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kwathi igciwane le-coronavirus lahlasela abayisithupha embikweni owethulwe izolo. Lokhu kukhomba ukuthi inani labantu asebehlaselwa ligciwane leli selokhu laqhamuka ngomnyaka odluleyo selifika phose inkulungwane ezingamachumi amane 36,179 labulala abedlula inkulungwane lamakhulu amane 1,478,000. Inani labantu asebehlatshwe umuthi wokwenqabela i-COVID-19 selifike kunkulungwane phose ezingamachumi amathathu 27,970. Ingcweti kwezempila kahle uDokotela Rogers Magigo utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi amanani la alakho ukukhuphuka ngesiqubu nxa abantu bengaqapheli iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus.
Amanani mbonani azakhuphuka njalo ngenxa yokuthi izikhathi eziningi ngake ngakhuluma ngathi i-COVID izahlupha ukuthi si-controle ngenxa yokuthi imemetheka into elumathisayo i-behavior yethu njengabantu. Ufithi i-behavior yabantu kayelaphilisi, kayelamuthi, kayelapheki. Kunzima ukuthi utshele umuntu ukuthi geza izandla ngenxa yokuthi ufundiswa everyday engagezi. Kunzima ukuthi utshele umuntu ukuthi igqoke imaski kuhle. Yena ebona abanye besifa nge-COVID. So ngibona phambili laphiyana amanani ekhuphuka njalo abantu abazaba le-COVID ngoba sizangena futhi sigcwale edorobheni njengasako esakwenza ngo-December nge-Christmas. Ngo-January saqala ukuba lama-cases. Ngibona kusenzakala. Okunye okwesabisayo ukuthi isikhathi somqando laso sisondele and singagcina siba lama-cases angathi akhwelile.
Kodwa siyabona ukuthi abantu basahlatshwa ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Lokhu akusoze kwenze yini ukuthi amanani abantu abathola leli gcikwane ehle? Umuthi lo ulwisane lokumemetheka kwawo.
Okukhona yikuthi i-vaccine yokumele sisize in terms of ama numbers. Ngakho ngithembe ukuthi i-vaccination process yethu izaba fast ukwenzela ukuthi at least nxa i-lockdown si-open sibode si-vaccinatewe. That's my hope. Sibode si-vaccinatewe. Lokhu kuzasinceda kakhulu ukuthi singabe sisiba lama deaths and so forth from i-COVID-19.
Lo ngudokotela Rogers Magigo, ingcwethi ecubungula izempila kahle. Ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende ule mali efika izigidi ezilikhulu $100 million yokuthenga amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 esele kubhajethi yanyakenye. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umthuli utsho lokhu ekhuluma phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngokuhlelwa kwemali ekhokhelwa ngumnumzana Matthew Nyashanu owebandla leZANU-PF. Umthuli uchazisa ukuthi imali le isele kungatsha ziphi zikahulumende.
Kuya jengisa ukuba sile mali eyasala kumnyaka ka-2020 efika $50 million amadola eMelika. Enye imali sizayithola kumali yendleko zethu zalonyaka. Enye ivela kugatsha lwezimali, enye kugatsha lwezempila kahle.
Ugcizelele ngokuthi uhulumende ukhangelele ukuthi uhlatshwe abantu abangaba izigidi ezilitshumi $10 million kungelambadalo.
The resources that were literally earmarked for certain KKE will only be extended in that direction because...
Imali yama PPE sizayithatha ngoba nxa sesile Jackson siyabe singasafuni ama PPE amanengi. Sizathatha leyo mali sengezelele ukuze sithole imali enengi yamajekiseni.
Kodwa umeli wesidungu zedale lephalamende umnumzana Godfrey Sithole ukhonana ngokuthi uhulumende wehluleka ukuphathisa abantu abakade bebhekane lobunzima ngesikhathi se-lockdown.
To the office during the COVID. You have to remember last year in March, the minister.
Yes, he says the conditions of the lockdown. Umphathintambo wemali wasela ukuba kule mali abantu ababefuna imali babe sehluleka ukuyithola leyo mali.
Kodwa uNcube uthi uhulumende wanika imuli ezifika isigidi esisodwa imali zokusizakala ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Kusenjalo uhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 luyaqhubeka ngesikhathi uhlangothi lwamajele olwe Zimbabwe Prisons and Correctional Service soluhlabe abantu abasebenza emajele. Abantu asebehlaswe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine abakumsebenzi oqhakathekileyo ama-frontline workers ikakhulu abezempilakahle sebefika inkulungwane ezingamachumi phose amathathu i-27,970. Kunje abantu abatholakale bele-COVID-19 elizweni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amachumi amathathu lengxenye i-36,179 leli gciwane labulala phose abafika inkulungwane lengxenye 1,478. Ukuthi labo abagulela umkhuhlane kodwa basinda bazinkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 33,392. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abazali abalamantwana abafunda behlala esikolo i-boarding bakhala ngokuvulwa kwezikolo sokusele iviki ukuthi ikhefu lePasika lifike besithi lokhu kubengezelela indleko. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
IPasika ikhangelelwe ukuqala mhla ka-2 Mabasa lapho abafundi bazabe sebele viki bevulile izikolo. Lokhu akubaphathi kuhle abazali abalabantwana abafunda behlala ezikolo kuma-boarding schools. Unkosikazi Gertrude Nyoni, umzali olomntwana ofunda ehlala esikolo, ngomunye okhalaza ngenyathela leli.
Kanti bazathi izikolo thina sisiya kuholiday bazavula iphinde bevane, thina silabantwana abafunda ema-boarding, so sizathatha ngaphi imali yokubagadisa ama-up and down besiye-boarding bephinde bephendule. I-4 days lezi zama-holiday bazabe hlezi esikolo, ngapha siqeda imali sisenza ama-extra lesson abantwana befunda, kade sizathatha hapi manje ukuthi bebetata ama up and down bese esikole. Hayi isikole vele azivule after iholiday.
Omunye njalo umzali unkosikazi Senzeni Nleya yena uthi ubona lokhu kungamemethekisa iCOVID-19.
Kuyavulwa mhla ka-22 kodwa sile simanga ukuthi besanda kuvula nje kuyabe sokule holiday ye-Easter. Abantwana abasema-boarding school bona-ke bazathiwani bazabe bekhona ngale ezikolo kumbe bazaphenduka ngapha. So mina vele bembona ngani lokhu akuqondanga njalo futhi lo mkhuhlane lo esiphakathi we-COVID nxa ungaba lo uhamba-hamba umemetheka kwakhona ukuba kuyabe sokuhayi kakhulu.
Ekhuluma emele ababalisi abafundisa emaphandleni kunhlanganiso e-Amalgamated Royal Teachers Union of Zimbabwe, umgcinisihlalo weMathebeleland North unkosikazi Sukoluhle Ndlovu uthi njengababalisi ababoni kungumqondo omuhle.
Sibona ukuthi kuzaba lokuphambaniseka okuthize phakathi lapho ngoba kuhlangana lamakhefu amaningi phakuqala kwethemu okuzaphambanisa ukufunda. Njalo sizabe sibona ababalisi ndabanye abantwana sebezabe behamba phansi laphezulu, sikho kuzagcina kumemethekisa umkhuhlane lo owe-COVID njalo.
Isikhulumi sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi izikolo ziyavulwa mhla ka-15 Mbimbitho kuqala ngabafundi ababhala imihloliso lonyaka kulandele abanye bavule mhla ka-22 Mbimbitho. Uthe ithemu lizaphutha mhla ka-4 Nhlangula 2021. Ethi njalo phakathi kwalona le ithemu kuzaba lamakhefu ayisitshiyagalombili angu-8. Njalo amalanga ethemu leli azabe engama-56.
The Ministry of Primary and Secondary Education school calendar for first term will begin with
ugatsha lwezemfundo selubike ukuba izikolo zizavula kuqala ngalaba ababhala imihloliso lonyaka, laba abazavula ngomvulo mhla ka-15 Mbimbitho, ukuthi abanye bonke abafundi bavule mhla ka-22 Mbimbitho. Izikolo zikhangelelwe ukuvalwa ngolwesihlanu mhla ka-4 Nhlangula. Kuzabe kulamakhefu ayisitshiyagalombili, amalanga okufunda azabe engama-56. Akusoke kube lokuphumula ngalesi sikhathi.
Monday 22 March 2021 for non-examination classes.
Uhulumende ubesekhiphe umbiko othi usehlele ukuba izikolo zivulwe ngezigaba ezimbili lapho okuzaqala abafundi abaloba imihloliso lonyaka abakhangelelwe ukuvula mhla ka-15 Mabasa, kuthi abanye bonke abafundi bavule mhla ka-22 Mabasa. Uthi njalo izikolo sezilungele ukwamukela abafundi leziqondiso zokulwisana ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus zizalandelwa ngokugcweleyo. Iningi labantu labafundi bathi izikolo kuzamele zivulwe yebo, kodwa abakusolayo ukuthi zivulwe ngale indlela engabangezelela indleko bona bevele bethwele nzima ukusebenza phansi kwesimo somnotho welizwe esingamanga kuhle kanye lohlelo lokumelana lwe-COVID-19 olwe-lockdown. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ikhansili yakobulawayo imanyene labenhlanganiso ye-Danish Church Aid lenkampani e-Coca-Cola Africa Foundation baphe isipho senkulungwane ezingamachumi amahlanu $50,000 yokwemba izikotsho eziyisithupha edolobheni leli emizameni yokuqeda udubo lwamanzi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ekhuluma emzini wemakhandeni emkhosini wokusungula okusemthethweni umsebenzi wokwemba izibholane lezi, umqondisi wenkampani yamanamnede e-Coca-Cola Zimbabwe umnumzana Milizani Ncube uthi izibholane lezi zizasebenza ngamandla elanga awesola.
Uhlelo lolu sikhangelela ukuthi ama-residents ethu akobulawayo awa communities basizakale emanzini. Siyabonga ukuthi izulu liyana, kukhona futhi okwenziwa la nguhulumende, but siyabuya lathi siyagcizelela ukuthi kabasizakale bathola amanzi. So esikwenzayo sifake izibhorane ezingu-6 kobulawayo eziyabe zisola mechanized, zilamatanki akhona. I believe ukuthi kuma-wards esiye khona lama-council akhona bazazikhangela kahle, but ke ngitho kumqoka ukuthi amanzi yimpilo, obulawayo makathola amanzi asizakale. Konke i-project yangkhona zonke zongu-6 sifake imali engange-$50,000.
Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube ubonge abelule izandla benceda ngemali kulolu hlelo.
Sithanda ukubonga iCoca-Cola Foundation neDanish Church Aid in Zimbabwe ngokusincedisa ukubana sigebhele izakhamizi zakoBulawayo imigodi yamanzi ukuze zizuze ukuziphilisa. Imigodi leyo asiyoyamanzi okunatha kuphela, zizathola ukulima imbhida lanilani ukuze beziphilise ogogo labokhulu.
Ukhansila kaward 11 emakhandeni umnumzana Pilot Moyo laye ugcizelele ekubongeni abaphathise ngemali yalumsebenzi.
Ithokoza sibili kakhulu ngoba vele kade kule crisis yamanzi especially kumakhandeni.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni eDanish Church Aid, umnumzana Paul Moyo uthi bakubone kufanele ukuthi baphathise ukulungisisa udubo lwamanzi koBulawayo.
Ya uhlelo lolu sizama ukuresponda to iwater crisis esike sabalayo koBulawayo. Ukubhorwa kwezibhorani lezi lokusolarizer senzela ukuthi abantu bengathwali nzima ekutholeni amanzi. Amazwi kungathiwa asevaliwe kawasekho emadamu, abantu bakwanisa ukuthola amanzi ezibhoraneni.
Isakhamuzi semakhandeni unkosikazi Maria Sibanda uthi uswele amaphiko ngokujabulela isibholane.
Mayi babo, mina ngizolela ukuthi ngabe ngiyaphapha, ngiswele impiko emakhandeni. Sengikhelela ngabantwana mina ngisakwanisa ukuya emchingwe khona, liline yakhona yahambe ekuseni nje kuya ntambama. Kule line amanzi akhona angekho. Futhi ngiyababonga laba abasenzele lokhu. Inkosi ingani ngababusisa, ibenzele kuhle, ibandisele izuku zabo zokuphila.
UBulawayo ubhekane nodubo lwamanzi kusukela ngomnyaka odlule, njalo ilokitshi lemakhandeni belingela ngitsho esisodwa isibholane osekulethe injabulo kuzakhamizi ngokugejelwa isibholane. Lokhu ziqhubeka zisanda inhlanganiso ezizimeleyo esezibone kufanele ukuthi zincedisane lomunisipala wakoBulawayo ukutholisa izakhamizi zaleli dolobho amanzi ahlanzekileyo. Uhulumende laye ngolwesine weviki edluleyo uvule okusemthethweni ezinye zezibholane ezitholisa uBulawayo amanzi eNyamandlovu emkhosini okhokhelwe ngumongameli Emerson Qambutso Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela udaba lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 eyokuvikela ukumemetheka kwegcikwane leli. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Izabelo esiphansi webandla lama-Republicans kule Melika sezizama ukuguqula imithetho yokuvota ukwenzela ukuthi abantu abaningi bengavoti. Lokhu kulandela ukunqotshwa kowayengumongameli uMnumzana Donald Trump othi amavoti enziwa ngeposo nyakenye kawuqhutshwanga ngemfanelo. Ibandla lama-Democrats lithi ngamanga aluhlaza tshoko ukwethulwa nguTrump lebandla lakhe elizama ukuvimba amalunga alo ukuba angavoti. Abaphathi bezikolo aziningi kwele Nigeria, ikakhulu esabelweni seZamfara, sebevala izikolo kulandela ukuthunjwa kwabantwana abaningi ngamalwecatsha. Kusanda kuthunjwa abantwana abafika phose amakhulu amathathu, 279, asebekhululwe ngamalwecatsha. Inhlanganiso ebona ngokukhululeka kukaZulu e-Freedom House ithi sokuvamile ukuncindezelwa kwabantu emazweni atshiyeneyo. Inhlanganiso le isanda kwenza ucwaningo oluveza ukuba sesiziningi inkokheli eziyizigilamkhuba emhlabeni wonke jikelele.
Obengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohadi wathi kasoze achiye umsebenzi phezu kodaba lokuchayelwa inkulumo yakhe yemacansini lamakhosikazi amane. Kodwa wengezela esithi umuntu ongamsusa esihlalweni ngumongameli Emerson Mnangagwa. Kodwa kungakedluli amalanga ambalwa dukuduku nango uMohadi esithi usechiya isikhundla. Lokhu sokudale imibuzo eminingi, omqoka kungothi wazisukela na isikhundleni uMohadi kumbe waxotshwa. ukuphendula eminye emibuzo le sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye locubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Khona ke masika phezulu ebabezi singavuma ukuthi nguye othena usefuna ukuphuma esikhundleni uma sika phezulu ngokubona kwami. Angiboni ukuthi uzisukele laphana uMohadi wathi ngoba okokuqala wacala wenza i-press conference wadinaya mpela walandula wathi hayi mpela ngiyazi lento elikhuluma ngayo lapha i-voice chronic. But mawuzubheka-ke muva ubona nawe usesiza-ke manje uMohadi. I think sometimes abantu nje bathathwa kalula ukuthi we can say into ethize ngomoya ofanayo by the same breath ube kuthatha ukuthi ukhuluma indaba ehlukile sithi wena hayi sengisuka lokhu nalokhu kwathi amaqatha kwasala umsobo. So angikholelwa mina ekuthini khona ibuhle bakhe bokuthi angenza kuhle lapha, but kungenzeka ukuthi ukhona ovele bemthile umbambile kuthi abamjimbile masebenzisa iNdebele ingoda zisebenzile zambamba uthe yibona into awusebanjiwe unyawo washe wavuma nje ukuthi hayi ngapha sengibanjiwe waseposwa-ke ukuthi ayiphuma lapha esikhundleni ngoba vele ingoda lanibingeyakhe ifakelwe ukuthi ibambe yena. Kuzavela kusasa ukuthi wayekhithiwe. Ukhithiwe ngokubona kwami angithi we can never be sure 100%, but bona ukhishiweke phezela usebakwazi kusasa ukuthi khishelweni vele kuyini okwenze wagcina kuthiwa mfakeleni itape laphana. Ukhumbula indaba kabakuphaya Sincube iphosa ifane nje lale ukhona obemhlezi yokuthiwa ngesinye abantu abathi abantu bemhlezi ibhobho.
Kwezwakala uthi siphe umnumzana Chuma ithuba. Mnumzana Chuma,
into engifuna ukuthi wona siyibuyelele bhegi ukuthi i-press conference ekababa uMohadi wokuqala wakhuluma ephuma egcekeni elithi hayi abantu ababangiqambela amanga lalapho eseresigna futhi ubuye lokhu ekhuluma amazwi afana nayo nalawo uthi hayi into le ilamanga phakathi ngiza kudingisisa ngizasebenzisa indlela esemthethweni ubana ngize ngifike phansi kwendaba le siqoqele ngisendaba ubana isuka ngaphi ivela nga. Kodwa ngenxa yokuhlonipha kwazi wathi kona ngesikhiwa angithiyi ngenxa ye-cowardice okuthi ezinona angibanga ligwala ukuthi sengibalekela into le kodwa ngithiya ngoba ngihlonipha i-ofisi ekamongameli ngihloniphe le-ofisi yona lebe ngiyo ekuba ngumsekeli wakhe. Pho-ke nxa njengoba ubona i-social media phela ingathi iyagangada iyagangada isiphansi phezulu ngami sokuze kugcina kululazisa i-ofisi le enkulu eyomuntu lo nguyo ongifake khona phana leya mina le isilulazekile. Pho-ke ukuthi ngibe ngumuntu ikela ngime eceleni ngilwe impi yami ngingangcolisanga ini ama-ofisi lawa amabili engikhulume ngawo ngemuva la. Lokho mina ngiboneka ukuthi kona yibudoda esabugcina kudala yibudoda esibufunayo.
Baba Ndlovu, ukubona njani ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umamukele ngaleyo indlela kusanda yenzakala khona?
Yikho phela njengoba umzukulu asilwi siyabonisana kodwa ikudlala idrama leyo ukuthi vele kuzayenzakala so then uzaresign. Usibe sibuyele futhi angithi uyamkhotha la YouTube wakhuluma wathi yena mnganjelwa amanga washo futhi wathi angiyindawo kodwa ngizaphuma kuphela kusiya ngalo owangifakayo wamqama igama umongameli welizwe. So ngezinye iindlela siyabe sirongweni mase sesikonkluda-ke ukuthi kusho lo obevele thena nguye kuphela onguye othena kuye I resign at all. I don't abantu laba bayakhuluma phela esikubonayo ikubhubhudla kwamanzi phezulu yabona idata uma lihamba ubona nje izinto zisenzakala phezulu but esikwazi ukuthi deep down there kukhona okuningi okwenzakala but lapha sibona okungani ku-peaceful ingani kuyazwisiswana kuthiwa hhayi kwenze kahle usuresignile kodwa eqinisweni hhayi noma zokuthiwa izani siyayazi siyazi ukuthi omzukulu othuma bakhona le phakathi but hhayi siyabazi ukuthi ngabantu abakuthola kululu ukuthi bayenze something ngapha bakhuluma okungayisikho akaresignanga abe ngakakhulumi lo mongameli kuyabe kuyibuthutha bethu futhi siqala nokuthi waphonga uhlale ehofisini wavuke the holding reason aw mongameli nasi resignation ngapha bakhulumile beyithu.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo mnumzana Juma.
Ngiyabonga mfowethu Gandhi. Well, ama-conspiracy angakhulunywa abe maningi kodwa into ekhona sibili ukuthi ye obviously ubaba uMohadi njengomsekeli ekamongameli ebengeke wazishiya isikhundla bengakhulumisananga ukuthi hayi ndoda mina ngibona sokunje ngibona sokunje and andiyabona okunye okwinto yathi uqala ubona kanti hayi isafo ngizani nje siyadlula amasinyane kodwa ubusuku ntona no kuloku kugada imomentum sokufuna ukuze kulimaze namaye amahhofisi ngibona kanti yinto eyayenza waba lo mqondo wesithu ukuthi hayi bikela ke ngime eceleni kodwa njengoba emile eceleni usiya nanti ume ehhofisini ekwangumseli kamongameli welizwe kodwa ngapha ephathini uloko enjani uloko ekhona pho-ke nxa abantu besithi na kumbe mhlawumbe kumbe ulahlisiyombe uyenziwe njani phela nxa ungumsekeli ngapha ephathini kuyafanana uloko namandla sibili adlula ngoba yiyo phela leyo kuthi yi-ruling party yangikhona okutshengisela ukona even kulomunye ongenalabana uyabe uyenzoripota ngaphi khona phana ephathini kwapha angithi so amadlake abeloke khona isikhona zake uyabeloke laso akulokuningi aza kuluza and siyakwazi futhi lokuthi ona ama-packages ukuthi nxa ungumsekeli kamongameli uhamba lawo
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF kube xoxa endawonye locubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Enye ingxenye yedale le-Congress ivaliwe namuhla kulandela imbiko ethi abanye abalandeli bakamnumzana Trump owayengumongameli welizwe bafuna ukuhlasela idale leli besithi uTrump kumele agcotshwe ukuba ngumongameli omutsha. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube.
Abezomvikela bathi abalandeli bakaTrump wanqotshwa ngumongameli Joseph Biden kukhetho olwenziwe enyaka enye kodwa waphikisa impumela yalo. Bebesithi uTrump uzagcotshwa namhla njengalokhu okwakusenziwa kudala usuku lokugcoba umongameli lungakabi ngumhla ka-20 zibandlela. Waphela ngomnyaka ka-1933 ukugcotshwa kukamongameli mhla ka-4 Mbimbido. Namhla kwengezwe amasotsha nabanye abezomvikela phakathi laphandle kwedala le-Congress. Idala le-House of Representatives livalwe ngci kusenzelwa ukuvikela amalunga alo. Kodwa idala le-Senate likhangelelwe ukuba lizaqhubekela phambili ngomsebenzi namuhla. Omunye wabalandeli bakaTrump umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi uthi lokhu bezondile abasekela uTrump abacabanga ukuthi waqilwa kukhetho olwenziwe ngolwezinyaka enye.
Njengami nje ngikhuluma bengimlalela ubaba uTrump kodwa ke ilanga lanamhlanje ma kuzovala imigwaqo abantu bethu ubaba uTrump uzogcotshwa namhlanje. Yebo abantu babuhlungu babadube ngoba bevele bethembe ukuthi ubaba uTrump udliwe but the dust will settle. Mina ngikubona kwami izenzo nje ukuthi indoda phela ayifi ikhahlela baba Dube akusukuthi kusho khona ukuthi ubaba uTrump uzogcotshwa namhlanje. I think abantu nje abafuna ukuthi ba express inhlungu zabo. Kunjalo nase Africa siyakubona kwenzeka ma inkokheli enye ithe yangavuma yangemukeli ukuthi ilahle phansi ngenye indoda iyazama ukuthi kube nabantu ababa around him ba express ukuthi kubuhlungu ukudliwa.
Umnumzana Mlalazi uthi akwenzakali ukuba uTrump angene esikhundleni sikamongameli njengoba uBiden wagcotshwa mhla ka-20 zibandlela.
Kunomthetho phela eAmerika angeke egcotshwe uTrump.
Umnumzana Busane Mbuso Ntini olandela ezombusazwe laye uthi kuyamangalisa okwenziwa ngabanye abalandeli bakaTrump.
Laba abe March 4 movement la ma-militia abelieve ukuthi uTrump kumele agcotshwe as 19th president of the United States. Thina sivele sesifike ku-number 46. Kuyatshengisa ukuthi kulabantu abasuka behugwe izinto ezingalangqondo kumbe singathi ama-conspiracy theorists.
Untini uthi uTrump nguye ongavimba okwenziwa ngabalandeli bakhe.
Uqhubekile ekhuluma ngama-election atshontshwayo wona engazange atshontshwe. Uqhubekile ekhuluma ngezizinto ezidivide abantu. So abantu bakhe nxa beqhubeka besizwa lokhu yena akukhulumayo lokuthi uyakhuluma ukuthi uzaphenduka esikhundleni. Lokhu kuyayenza umlilo umumetheke abantu bakhe beqhubeka besenza into ezingalangqondo. UTrump nguye ongakustopha lokho.
Uthi loba kulokuxoxozela kwele Melika lokhu kulombuzo obalulekileyo elizweni leli.
I-issue ukuthi i-democracy iyakhanya ukuthi hayi iqinile.
Kulabalandeli bakaTrump abafika phose amakhulu amathathu 300 asebebotshiwe kulandela ukungena kwabo ngenkani edala le-Congress ngozibandlela lonyaka ngesikhathi kubalwa ama-electoral votes. uTrump lokho esithi waqilwa ukukhetho olwenziwa nyakenye loba nje kungela bufakazi obuveza lokho. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKips Dube.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisa nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo 7:30 ntambama.